mumwe mugaro wemuchinoi valabgei rupato vati zvinosuwisa kuti nyika iri kurangarira zuva iri munyika muine kupesana munyaya dzezvematongerwo enyika. Varupato vati vanhu vanofanirwa kubatana munyika zvozotekeshera mudunhu reafrica rose. Izvi zvatsigirwa navaqfo kugara mushoma avati havaone chikonzero chekupemberera zuva ranhasi sezvo dzimwe nyika dzemuafrica dzichiregerera zvizvarwa zvemuzimbabwe panyaya dzekugadzirisa zvinetswa zviri munyika.
No reason to celebrate Africa Day because the region is Africa. As far as we Zimbabweans are concerned, we are the same as we are. We are supporting the system. We are celebrating Africa Day. We celebrate Africa
Day. Vakristofa Magaso vati hapana kubatana kwechokwadi muvanhu vemuAfrica umo mune zviwanikwa zvakawanda asi vanhu vacho vachishupika.
If really the economy cannot support what's really in Africa, it's African, and it's really the economy.
Vamagaso vatidai nyika dzakabatana mudunhu reafrica dzingadai dzakagadzirisa matambudziko ari munyika munyaya dzezvematongerwo enyika ayo vati ave nenguva.
But now it seems as if even neighboring countries they are benefiting from that.
Mukuru weZimbabwe Peace Project Muzari Jesina Mukoko vati kushayikwa kwezvinhu zvinodiwa mukurarama kwemunhu wese kunotyora kodzero dzemunhu izvo vati hazvienderane nemweya wekubatana muAfrica. Mumashoko avo paurongwa hwekucherechedza zuva iri hwakaitwa nezuro gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vatibusiso mwoyo vakati vanofara zvikuru kuti African Union inogara yakamira neZimbabwe nguva dzose. Asi vamwoyo vakashushikana zvikuru netsaona dziri kugara dzakavhiringa dunhu reAfrica zvikuru rekuchamhembe uko kwakavhiringwa nedutu mupengo recyclone Idai. Zuva reAfrica Day rave nemakore 56 richirangarirwa kubva pakaumbwa boka reorganization of African Unity musi wa25 Chivabvu 1963. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi ndine apa Chigoriwa.